Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 4 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Tsamba inonzi yakanyorwa nemuteedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vachishora mumwe wavo vaEmerson Mnangagwa yokonzera mutauro. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti manyepo kuti Zimbabwe iri kuda kuti mari yekuSouth Africa ive iyo inoshandiswa munyika zviri pamutemo. Musangano wemazuva maviri wezvicherwa weZimbabwe Alternative Mining Indaba unotanga mubulawayo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadzoka munyika nhasi asi sezvavakaita vachibva kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York mwedzi wapera vasvikotambirwa nematambudziko akatarisana nenyika uye mubato ravo reZANU-PF. Pane kunetsana kunotyisa pakati pevateedzeri vavo vaviri vapelekezela mupoko navaEmerson Mnangagwa. Izvi zvinotevera tsamba inonzi yakanyorwa navamupoko nezuro ichienda kuna vaMnangagwa ichivashoropodza pane zvavanonzi vakataura kumasvingo. Vachitaura panyaradzo yaMaishuwa Mahofa nemusi wemugovera kwaGutu kumasvingo, vaMnangagwa vanonzi vakati vainge vaisirwa muchetura sezvakaitwa muchakabvu maiMahofa. Mashoko aya anopesana zvachose nezvakataurwa navaMugabe apo vakati chiremba vaMnangagwa ainge avaudza kuti vainge vangorwara havo asi vasina kuisirwa muchetura. Vamupoko avanonzi vanotsigira chikwata cheGeneration 40 chiri kukwidzana necheTeam Lacoste icho chinonzi chinotungamirwa navaMnangagwa vakanyora tsamba iyi vachiti zvinoshamisa kuti vaMnangagwa vari kuti vainge vaisirwa muchetura ivo vakamboramba kuti izvi zvakaitika mumusangano weZANU-PF Central Committee newePolitbureau. Izvi zvinoteverawo hatina kukwanisa kubata vamupoko kana vaMnangagwa kuti tinzwe mativi avo. Asi vakawanda vari pedyo navaMnangagwa vaudza Studio 7 kuti vanofungidzira kuti muchetura wakapiwa vaMnangagwa wakabva kuRussia. Vativo vamupoko havafaniri kutaura kunge ndivo chiremba wavaMnangagwa. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 kuti havasati vaverenga mashoko avaMnangagwa kana avamupoko asi varamba kuti bato ravo rinogona kupatsanuka nepakati. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvevechidiki vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwao avo vati vari kushamisika zvikuru nemashoko avaMnangagwa aya.
Ini zvinondikatyamadza ini kuti ndo shoko rava kutaura nekuti maonero angu nekunzwisiso kwangu kwandakanga ndaita ndezvekuti vaMnangagwa vakanga vatsanangura kuna president pakwechete nachiremba wavo. Saka kana vakutaura shoko rasiyana neravakataura kuna president zvinenge zvakureva kuti pamwe havatauri chokwadi kuna president kana kuti havanga vasingatauri chokwadi kwaGutu kwachina kwavari kunzi vari kuzvireva. Nekuti apa pane mashoko maviri. Saka mubvunzo uripo ndewekuti kana vachitaura panenge pachizopesana chokwadi nemanyepo ndepapi, manyepo anenge achizoitirwa kuna president here kana kuti manyepo arikaitirwa kune vanhu vekwaGutu.
Asi semaonero enyuwo muchiongorora nyaya iyi ingagadziriswa sei?
Ingagadziriswa nemutauri wayoka. Mutauri wayoka achititsanangurira kuti brief yavakapa mashoko avakapa kuna president ndechokwadi here kana kuti ndekunyeba ndekuti president pavakauya vakauya vaikutaurawo mashoko avo ini hangu pache zvangu pandakabira ndiri pano ndagara ndichiti ndinovimba na president kazi saka pakaita shoko rinenge rasiyana ini ndinorerekera kuteedzera ravamugabe ende hapana kumwe kwandinoteedzera
asi vamwe vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika honorable vari kuti zvinenge zvaakuitawo sekuratidza kuti mubato hamuna kunyatsowirirana
aiwa zvanenge zvaakuchiitikaka ndezvekuti zvinonzi rina manyanga hariputirwe saka panga pangofagara pafamba nguva nemanyebo ekuti paive nepoizi yakanga yaiswa mu ice cream yegusvukoteri saka izvi zvinenge zvaakuda kuti zviburitse pachena kuti manyepo ari kubva kupi saka handifunge songe riri dambudziko iri ini ndiri kutoona songe zvakanaka zvikuru nekuti zvichatongobvundunuka chete zvinobuda
gurukota rinoona nezvevechidiki vari muzukuru wavamugabe vapatrick chuwao vari parunare muharare tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoy mabenge kuti tinzwewo maonero avo
tatoo pachena kuti bata mupfupi bata murefu yatonyanya muzanup f apa vamunangagwa vazodzoka zvakare votaura ndofunga vamunangagwa vaiyera kuona kuti zvii zvingaitika kana vakange vachichenura vamugabe nemhuri yavo munyaya iyi kuti kana hondo yacho ichinge ichiitika isanyanya kubva yanzi kana vakaisirwa muchetura wakabva kuice cream yakabva kugushungo dairies kureva kuti vamunangabwa zvavaita apa varedza kuti muchetura vakaisirwa asi unogona kunge usina kubva kugushungo unogona kunge wakatoiswawo kumwewo kwawakaiswa saka vadzosa mudariro zvakare nyaya yaitaurwa navamugabe vachiramba kuti hatidi vanhu vanoti vari kuitwa vanopuma vamwe uroyi vamunangabwa pari zvino igarwe ratobuda mvura igarwe raakutorwisa
ko munoonawo sei tsamba yakanyorwa navamupokwe
vamupokwe vabva vatora kamukana kadiki ikako kubva vaita zvekuzvambura vabva vangonzi fanira kudzibata ndokubva vadzipakata ndokutanga kudziridza zvakafanana nekuti ukanzi fanira kudzibata kakana kabhineti chaiyo hauchei zvinotozikanwa unzi unenge wangofanira kudzibatawo zvako
vajoy mabenge inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda necrisis in zimbabwe coalition vanga vari parunare mujohannesburg south africa munyaya yedu yatiri kutarisa zvakadzama pamusoro pekushandiswa kwesocial media munyika uye mutemo une chekuita nemashandisirwo esocial media unonzi unoda kudzikwa nehurumende taurai shava akataura nenyanzvi ndokutipa nyaya inotevera
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamachova nanwuve vanoti vanhu munyika vane chikonzero chekutyira kuti kodzero dzavo dzinogona kumbunyikidzwa nemutemo unoda kudzikwa nehurumende une chekuita nekushandiswa kwedandemutande asi vanoti bumbiro remutemo yenyika rakajeka zvakanyanya panyaya yekuti vanhu vane kodzero yekutaura vasingambunyikidzwi kana kuti freedom of expression vachitiwo kana mutemo uyu ukapikisana nebumbiro remutemo vanhu vanogona kukwira kumatare vachiupikisa mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare fortune dlamini vanotsinhirawo izvi vachiti kunyange hazvo hurumende ichigona kuvhiringidza mashandisirwo edandemutande kuita izvi kunonetsa
nyaya yekuti gavhumendi inoti iyo inogona kuvhara kana kuti kudzivirira vanhu kushandisa social media nokuti vanofunga kuti ndiyo inoita kuti vanhu vafunge neimwe nzira handioni kuti zvinoita in any case vanogona kuvhara kana kuti kudzivirira kana kuti sei vanhu vanogona kuwana zvimwe nzira zvakaita se zvokucommunicator like underground activism government iri kuita senge vanhu vakapusa kuti vanongoteerera kana kungoteerera zvese zvinotaura pasocial media havana kupusa vanhu vanototsvaka tsvaka kunyatsonzwisisa kuti ndizvo kana kuti hazvisirizvo
nyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vanaijo gambanga vanoti hurumende ine nhoroondo yekuedza kuvhiringidza mashandiro edandemutande saka hazvishamise kana ikaedza kuwedzera kuita izvi asi vanoti vanhu vanogona kushandisa dzimwe nzira dzinoita kuti vakwanise kuramba vachishandisa dandemutande
mugore ra2016 painetsa nyaya dzezvethis flag nezvetajamuka pachishandiswa social media zvekare pane pakambovharwa internet nehurumende uyezve taranzwa vakuru vekuami neve kumapurisa vachitaura kuti social media abuse vachange vachiongorora kuti haiitike zvakare vachishandisa chisimba. Saka ndinoona kunge muna 2017 nemuna 2018 izvozvo zvichaitika zvakare. Asi kana zvichinge zvaitika, vanhu vemuZimbabwe vanongoshandisawo nzira dzavakashandisawo pavakambotadziswa kuenda pamasaisai. Zvinova kushandisa dzimwe nzvimbo dzisiri WhatsApp senge zvakaita sana Line kana mamwe anonzi machat platforms, uye zvekushandisa anonzi maVPN anoitisa kuti munhu ukwanise kushandisa internet kunyange ichinge yavharidzwa nehurumende.
Vagamba nga vanoti zvakakosha kuti kuve nemutemo nechekuita nekushandiswa kwedande mutande sezviri munyika dzakawanda pasi rose, asi izvi hazvifanirwe kureva kumbonyikidzwa kwekodzero dzevanhu.
Kunge pange pane mutemo wakadai zvinodzira mhuri yeZimbabwe kubva kune ndururani kana nhunzvatunzva dzingade kuzoshandisa social media kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokwadza vanhu vemuZimbabwe iyo. Asi hatifanhi kukanganwawo kuti mitemo iyo unokwanisa kuzoshandiswawo zvisina ururamawo kana pakaita hurumende inenge ichida kuita zvekusimbisawo chinzvimbo chayo kana kutadzisa vanhu kuti vaite freedom of expression kana kuti vataure pfungwa dzavo zvakarurama kana zvakasununguka.
Hurumende yakaburitsa mashoko ekuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakaitika munyika munguva pfupi yapfuura kwakakonzerwa nevanhu vaida kupidigura hurumende vachishandisa manyepo padande mutande. Mutevedzeri wemukuru weCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanoti kuve nemutemo unoomesera vanhu pakushandisa dande mutande kunogona kuti dambudziko riri kuedza kudzivirirwa nehurumende ritokura. Vanoti hurumende inofanirwa kurega veruzhinji vachizvisarudzira vega kuti zvinenge zvataurwa padande mutande zvemanyepo kana zvakaipa ndezvipi. Pamusangano wavakaita nemutungamiri wekusouth Africa vaJacob Zuma kusouth Africa kwekare, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakurudzira South Africa kuti isunge vose vanoshandisa madande mutande eFacebook neWhatsApp zvisiri izvo. Sangano reCollaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa rinoti kuvharwa kwemadande mutande kwakaita kuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzirasikirwe nemari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taura Ishara.
Gavana webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti manyepo kuti Zimbabwe iri kuda kuti mari yekuSouth Africa yemarands ive iyo inoshandiswa munyika zviri pamutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wange wakarongwa neveconfederation of Zimbabwe Industries wekuongorora kuti chii chiri kunetsa mumaindastry pamwe nekukwidzwa kwemitengo, vamanguzha vati zviri kutaurwa pamadande mutande manyepo uye vatori venhau vanofanira kuzivisa vanhu chokwadi. Vati dai zviri kubuda pamadande mutande izvi zviri zvechokwadi, ivo pachavo vangadai vakatozivisa nyika pamwe neveruzhinji. Vatiwo zviri pachena kuti vari kufambisa mashoko aya pamadande mutande vane chinangwa chavainacho.
So the answer in simple terms is that the multi-currency system is remaining in Zimbabwe.
Zvipo ndezvekuti ticharamba tichishandisa mari dzekune dzimwe nyika, ndo zvatinoziva isu sehurumende neRBZ. Dai zvinotaurwa zvinhu zvechokwadi tingadai takaudza vanhu.
Vamanguzha vati pari zvino Zimbabwe inoshandisa mari yenyika dzakawanda kusanganisira maranzi, uye izvi ndo zvicharamba zviripo kwete zviri kutaurwa. Vamanguzha vatiwo zvitevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kutenga kutengeswa kwemari mumigwagwa. Bhanga ravo ratanga kupa maresinisi ekutenga, kutengesa kana kuchinja mari kana kuti maberudi change. Vati pari zvino vapa maresinisi 13 uye vacharamba vachipa mamwe akawanda. Vatiwo mumaberudi change mutengo wemari unenge usingadarike zvikamu 10 kubva muzana, uye izvi zvichabatsirawo kuderedza mitengo.
Tati tiri kuisa maberudi change kuti vanhu vatenge mari zvakanaka, kuchinja mari epane mutemo maberudi change. Namaranzi ako ikoko upoma yezera zako. Because if your doors get your maranzi. But in my industry, handu ya yacho. Ndekuti amu wacho, aru divara. Tuwapete umetu wape foreign currency as they are using her rate of price in their code. When they get their money, but she official. Number two, ma bill change amba zakuti chini vanhu vanga ane ziyo pakutenga mari pakutengesa mari zviri pachena vanozokutenza bazo kuenda mubiri munhu usazvini ndiani so if you have perfect information try to go down.
Mutungamiriri weCZI Vasikela Njavangwe vati danho ratorwa neRBZ rekuti vanhu vakwanise kutenga mari pamisika iri pamutemo zvichabatsirawo kuderedza mitengo sezvo mamwe makambani ange ari kutenga mari kunze pamukoto.
Dau tichiona kuti kana zvakudzi zvinenge zvakuitwa nemabherudzi chese zvataurwa paya kuti spread itori yatingati mari maximum yatingati markup inenge iri kuma 10%. So which means kuti zvinyaita kuti kudhura kwemari kusanyanyise endi vanhu vave vachikwanisa kuita se vachipa uya receiver mari kubva kudiaspora kana asingada kutenga ukwanisa kuva achiita se achinotengesa kumabherudzi chanji ikoko zvichikwanisa kuti makambani awane nemari yakaita se mari iri nani.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatambira udano iri uye vati tariro yavo ndeye kuti izvi zvichabatsira mukuderedza mitengo nekuti mari yekunze iwanikwe. Vamanguri vati kubvira munandira kusvika muna Gunyana nyika yawana mari yekunze inosvika mabhiriyoni mana asi dambudziko nderekuti mari iyi haisi kushandiswa zvine mwero kana kushandiswa kutenga zvinhu zvisingasimudzire upfumi kana maindustry. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushanya kuLas Vegas panguva iyo vari kuferefeta vari kuedza kunzwisisa kuti sei munhu akanga akapakatira Putin akarwisa vanhu vaive paconcert yemumhanzi ari mumupanda wehotera waive pamusoro akauraya vanhu vangangosvika makumi mashanu nevasere achizozviurayawo. Chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State chati ndicho chakarwisa guta remusomalia reBasaso. Mukuru wemapurisa mudunhu reBari Kenel Adkaim Yusuf Hussein vaudza VOA Somalia kuti munhu mumwe chete akaurayiwa vamwe vaviri kusanganisira mapurisa akakuvadzwa muchiitiko ichi. Sanchigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vanyoresa matunhu akasiyana siyana kubva zvakaparurwa chirongwa chekunyoresa vavhoti muna Gunyana vapfuura zviuru makumi maviri nezvishanu. Vativo vave mubishi kuunza munyika mimwe michina yose inodiwa kuti vaumbe gwaro idzva revavhoti iri. Nechipiri, ZEC inenge yopinda matunhu akawanda ichinyoresa vavhoti uye nhasi yaparura urongwa hwekuzivisa vanhu nezvinenge zvoitwa svondo rinouya pakunyoresa kuvhota. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikavabvunza nezvekunyoreswa kwaitwa vanhu kusvika pari zvino.
Pari zvino tanyoresa vanhu vanokwana 25,000 ndo mafigures anenge takawana kudoka kwezuva ranezuro 25,600 people.
Pane imwewo nyaya yamakambotaura iya yekuti pane imwe mishina yemafingerprints iri kuda kuti inge ichitengwa kana kuitwa tenda zvasvika papi?
Zviri kufamba, tinotarisira kunge tiine mishina iyoyo mumwedzi unotevera.
Pane tenda here yemacentral server yacho?
Server yedu yatiinayo iri kuupgradewa. Izvi zviri kuitwa neUNDP. UNDP yativimbisa kuti yakatopedza zvinhano zvese zvainofanirwa kunge ichitora kuti ititengere mushina iwoyo. Mushina iwoyo unofanirwa kunge uchisvika muno munyika mavhiki maviri anoteera.
Saka muri kutsvaga mutsva here apa kana kuti kuupgrade? Vari kutenga munyowani here kana kuti zviri kufamba sei?
Vari kuti upgrade here, asi kana vachiita upgrade pane zvimwe zvitsva zvinouya zvanga zvisipo.
Saka mune chivimbo
chekuti asi vari kuupgrade?
Taura henyu.
Sari vari kuupgrade server yatanga yatagara tiinayo iyo yavakatitengera makore achinge anokwana I think 5 kana 6 years back. ndo yavari kuti capacity yacho ni ikwire saka pako upgrade ipopo pane zvimwe zvicha zvavanotenga zvinouya zvichipamidzirwa pane zvatiina zvonechekati
saka hapana tenda iri kuitwa UNDP ndo iri ngoita basa here
UNDP inotenga matengera avanoita ivava akatudzwa kuti ndo matengera avanoita avakambotenga nawo server yakashandiswa panguva dzeCopac
sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare Nengo dzebato rezanupiefu muchinoi dzinonzi dziri kudza vanhu kuti michina yeBVR iri kushandiswa neZEC kunyoresa vanhu kuzovhota ichaona kuti munhu anenge avhotera papi musarudzo dzegore rinouya asi nengo idzi dzinoti mashoko aya ndeemanyepo atashigoriwa anotipanya inotevera
Apo zeki iri kunyoresa vanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya dzimwe nhengo dzemapato dziri mubishi rekukwezva vanhu kuti vanyorese kuti vagozovhotera mapato avo bato rezanupf rinonzi riri kutora mukana uyu kuchisidzira nhengo dzaro nevamwe vanhu kuti michina yechizvino zvino iri kushandiswa ichaziva kuti munhu anenge avhotera papi gore rinouya mukuru wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vagivemo makoche vanoti vari kuziva zviri kuitwa nezanupf nekudaro vachashanda kubvisa pfungwa dzakadaro muvanhu zvikuru vechikuru Mutungamiri wevechidiki mubato rezanupf muwadhi yemuchinhoi muzvari memory makani vanobvuma kuti vari kudzidzisa nhengo dzavo kuti vazive nezvekunyoresa kuvhota asi vanoti manyepo ekuti vari kudzidzisa vanhu nezvekuti michina iri kushandiswa neZEC inozoziva kuti vanhu vanenge vavhotera papi
matraining isusu tiri kudzidzisa vanhu kuti munhu unofanira kunoregister kunovhota uyezve kana usinovhota haufani kushishidzirwa kana chasei zvino zvokunzi pane mushini unondiona tukaudza kuti hakuna chimushini chakadaro izvozvo hakuna tichavhota mavhotero yataita chi kudhara
Muzvari makane vanoti vari kutokokera vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeMDC kuti vave nhengo dzebato ravo
isusu tiri kutomobhilaiza kunyange veMDC vacho tiri kutora kuyezva kuti vave kupati kwedu
Imwe nhengo yebato reMVCT National Council vamukudzei chigumbura vanoti vari kuudza vechidiki vose kuti vanyorese asi vari kukurudzira nhengo dzavo kutakura vanhu nedzimotokari kuti vanonyoresa nekuti nzvimbo yekunyoresa muchinhoi iri kure nekunogara veruzhinji
kukonzereswa nenyaya yekuti macenters avakaisa very far away from the people makatarisa muchinhoi muno tine one center iri kupublic service center inova about 6 kilometers kubva panogara munhu kuenda ikoko yano sevechidiki indiri mumwe wevanhu vakatoregista kare ndatovawo musystemu nyowani iyoyo ndakasacrifisa time yangu kune vechidiki vese vari munharaunda kunyaya muwadhi yandinogara ndo basa guru ratiri kutoita kuti kana paine vane rubatsiro rwanogona kutipa dzingave motokari chaidzo tungoenda tingotuta vanhu tinovadhamba voregista kuvhota
Mune imwe onyaya munyore wekanzuro yechinhoi vamaxwell kaitano vakurudzira vagari vemuchinhoi kubhadhara mari dzemvura nedzimwewo sezvo pasina kuregererwa kwezvikwereti gore rinouya vakaitano vachiwo vakatambira tsamba kubva kuhurumende ichivazivisa kuti vaudze vagari kuti hurumende haisi kuzobvisa zvikwereti zvine vagari sezvakamboitika gore ra2013 apo nyika yakaenda kusarudzo Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa.
Musangano wechitanhatu wemazuva maviri wezvicherwa weZimbabwe Alternative Mining Indaba watanga nhasi muBulawayo. Musangano uyu wakarongwa nemasangano anosanganisira reZimbabwe Environmental Law Association, Zimbabwe Coalition on Debt and Development neZimbabwe Council of Churches uye uri kuitwa pasi pedimbingira rinokurudzira kuchengetedzwa kune hungwaru kwezvicherwa. Musangano wegore rino uyu unotarisirwa kukurukura nyaya dzinosanganisira mitemo inobata vemigodhi uye kuzadzisa tarisiro dzenharaunda dzinenge dzichi wanikwa zvicherwa pamwe neveruzhinji vamiriri vemapato ezvematongerwo enyika vanosanganisira MDCT, ZANU-PF neNational People's Party pamwe nemamwe masangano vari kupinda musangano uyu. Kuti tinzwe zvizere, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Environmental Law Association vamutuso Dliwayo.
Takaona kuti government nebusiness vanga vachisangana vachitaurirana vega kuti maopportunities aripo akamira sei, asi vachiunganidza mastakeholders atinofila kuti ari important semasociety organization nemacommunity. Saka takazocreata aplatform yekuti communities nemacivil society organizations vasangane vachitaura maissues arimo muthe mining sector. Takabva taisawo kuti government ndaiyo ebusiness uyo kuti titaurirana kuti tigadzise machallenges arimo tinokusiwa kuti the mining sector contributes to economic development.
Musangano uyu wakakosha zvakadii?
Musangano wakakosha zvakanyanya. Tinoonawo macommunity nemapartners amwe ari kubva kunana Mozambique, ari kubva kuZambia, ari kubva kuMalawi, ari kubva kuTanzania nekusouth Africa. Zvinoratidza kuti musangano uyu wakakosha nekuti tikatarisa zvicherwa nemaeconomic problems ati kupeta muZimbabwe kuri kunzi maminerals ndiwo angangotibatsira kuti tiite yatinoti economic recovery.
Zvii zvamunotarisira kuburitsa panopetwa musangano uyu mangwana?
Panopedza musangano tine inonzi declaration yatinozotora tichienda nayo kumapolicy makers. Isisu semastate leaders ndo zvatiri kuona sezvinhu zviri kunoitwa mumining sectors, ndo zvinofanira kunge zvichigadziriswa.
Taonawo vemapato ezvematongerwo enyika vari kupindawo mumusangano iwoyu, vapindirawo papi?
Mitemo inopengana natural resources inoitwa nemapoliticians. Ndekusaka tati isu vanofanira kunge varipo kuti vatitaurire kuti kana vakapuwa mandate yekuti vatonge next year, what are they going to do to address the challenges ariko natural resources?
Avo vanga vari nhengo yesangano reZimbabwe Environmental Law Association vamutuso Dliwayo vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvakadaro muchikamu chedu chatinokurukura nezvaro zveZimbabwe zviri kugara kunze kwenyika, Praxidis Jeremiah weStudio 7 ataura namuzvare Pingi Makaleni avo vari kugara muNew York City muno muAmerica. Muzvare Makaleni vakatanga chirongwa cheSkate Ministry.
Ndakabva kuZimbabwe 1999 ndokwandakazvarirwa ndokwandakaenda kuchikoro.
Pfungwa yeSkate Ministry yakauya sei?
Gore rapfuure pane zvakangoitikawo kuti mumwe musi mukoma wangu vaenda kunotaura kune imwe chechi kwatanga takokwa. Pakanga pangoriwo nejira rakanga rakangogara muno mumba zvakati nemenini jira iri kufunga kwenyu tikasona kuti pangabude chinhu chakaita sei. Ngatisonei. Ndokubva tacheka jira riyere. Patasona apa tiri kusona nemazivira ataita kusona tichiri kuchikora sevanhu vakuru hatinokwenda kuchikoro chekusona. But kusona kwatakaita kuprimary nekuhigh school. Ndokubva tacheka siketi iyo patatanga kusona. I think takazorara around midnight. Asi siketi iyoyo mabudiro acho ayakaita yange yakanaka. Mangwana achona mwana wamai vangu anga akaita kufa nekuchema.
Mabva ipapo zvakazovamba sei?
Tazodzoka kubva kuchechi takungokurukura iva toti nemini zvinhu zvikezvi tinogona kutozviita zvinhu zvikatofamba kaizvi. Ndakati zvinogoneka ende zvakangoitwa kuti mukoma wangu aine mushini mumba. Patazobuda kwakutsvaga mastori emachira muBronx ndopatawana machira bvatauya patatotanga kusona. Takatanga kusona mbatya dziri dzedu. Saka vakoma vati amainini tinogona kutoita business nazvezvi. Ndakati hapana chakaipa ngatiedzei. Ndobva tatanga kusona patya dziri dzavo vachimodela tichitora mapictures tichiposta. Vanhu ndobva vangotanga kuti zvakanaka zvamuri kuita. Vamwe vanhu vakutotanga kuisa maorder. Ndokuzvarwa kwakaita the skate ministry.
Chinangwa chekusona maskete akadai chakanga chiri chei?
Matarisiro atave takazviitawo ndeyekuti zvatinosona toda kuti munhu akanga akapfeka especially kana achienda kuchechi anzwe kakudzikama, nokuti takachengetedza kuti mazuva ano mapfekerwo aakuitwa zvinhu kuchechi zvinhu zvisinomira zvakanaka.
Saka munozvifambisa sei?
Tinosona siketi nejira rako munhu kana uchida, togona kusonera nerepu. Usually tinosona neorder yatinenge tapiwa nemaspecifications nemamezhamendsi ako.
Zvii zvimwe zvamunoita muskate ministry kubatsira vanhu?
The skate ministry inoitawo kuti 25% yemari yatinowana pane zvatinenge tatengesa inoenda kudangwa initiative kwekuchengeta nherera nekuba kubatsira kuchengetawo chirikadzi munongoziya nemawira akaita mukondombera kune vazhinji vakafa vakasiya vana vane zvirwere kwoita vamwe vana vakabatwawo zvibharo nevamwe vakasiya vana zvirwere
saka munowanikwepi kune avo vanenge vachida kuya kuzosonera
tiri kuti pane vese vanenge vachida kusonera tiri pano namba dzedu dzinoti 646-249-8669 website yedu inoti www.thesketministry.com tinowanikwazve pafacebook pafacebook tinonzi Kente Skirts Headscarves and Wraps tinowanikwa futi painstagram
muzvare Pinky Makeleni vachitaura napraxidis Jeremiah westudio 7 tisakangani kuteerera chirongwa chedu chelive talk apo tichatarisa zvibvumirano pakati pezimbabwe nesouth africa munyaya dzekudyidzana aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndinwenyu blessing zulu ndiri muwashington dc ndokusiya mina mutungamiri nkomo munhau dzezindebele
sokuisikhathi sendaba ku-voa ndebele amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane lezimbabwe
kustudio 7 eye voice of america sisakaza sise-washington dc
olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 4 kumfumfu 2017 nguntungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje
njalo lindoda lwesethithena kakhulu iqiniso lokuthola ipoison le wayidlangaphi hayi kati yena waqinelela khona lokho njani kathi umuntu ngayethena hayi bakithi ngizile laphana intelana kayingahambanga sokulicala kaqomo njangomuntu ukuthi khona ngozwa lokwenze lokhu
sokuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabasekeli bakamongameli Mugabe umnumzana phelekezela mphoko lo mnumzana Emerson Mnangagwa
lapho kubhaliswa khona okwamanje abantu kabakwazi sisi kahle kahle ukuthi kumele benzeni njalo lokuthi into yakhona ihamba kanjani engibona ngani kusweleka kakhulu into ekuthiwa yi-voter education
ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho ithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu i-25,000 izizalwane zezimbabwe sezivuse umhlonga zisola kakhulu inyathelo likarhulumente elokuzama ukusebenzisa umthetho we-Cybercrime Act ophakathi kokubunjwa ukufakela abantu imigoqo ekukhulumisaneni ebulenjini zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ingxabangxoza esebandleni lezanu PF isifike kuzinga elibi kulandela imbiko kamnumzana phelekezela mphoko eyokuthi omunye wakhe umnumzana Emerson Mnangagwa weyise umongameli Robert Mugabe ngokuthi wafakelwa ichefu ekudleni eze egule egwanda kumaviki edluleyo ekhuluma esegweru ukumavika sanda kwedlula umongameli Mugabe watshela umhlangano wezanu PF ukuthi odokotela bakamnangagwa bamtshela ukuthi umnangagwa wayengaguliswanga ichefu njalo wayengadlanga ichefu kodwa ngomgqibelo umnangagwa utshele isikhumbuzo sikamuyi unkosikazi Shuvai Mahofa esenzelwe emashwingo ukuthi yena njengomahofa wafakelwa ichefu waphosa wafa umphoko uthe amazwi kamnangagwa atshengisa ukuthi usefuna ukuyangisa umgabe emphakathini umphoko nguye osaphethe isikhundla sikamongameli Robert Mugabe okwamanje ngoba umongameli Mugabe ese-South Africa sixoxele encwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Maxim Kandla yena othi umnangagwa kumele azisukele esikhundleni hatshi ukumelela ukuxotshwa njengokwenziwa unkosikazi Joyce Mujuru
so lathi sithi kaphume egcekeni ngolowasha lapha indoda lawona wasezama ukwakha njengomuntu omdala uthi yena kazanga lutho kazengedli lama ice cream lawo hayi umkhuhlane nje wayesakha njengomuntu omdala uthi kungabi lodlakile so lathi khona lapha sithi thina hayi kaphumele egcekeni ethena hayi ngadla laphana njalo engameleli ukusuka laphana seqotha njengobomjuru arizayini ethi angisakufuni lokho abantu baza uzaphume elisithunzi laphana abantu bembuki kunalokho ukuthi khona ephume seqotha ngoba i-reshuffleza kuya leyo vele uyahamba ngekhona bamxotha njalo lindoda lo sesithi yena akakhuluma iqiniso lokuthi khona i-poison le wayidla ngaphi mbe wayidla ngaphi hayi kati yena waqinelela khona lokho njani kati umuntu ngayethena hayi bakithi ngizile laphana intshelana kayingihambanga kuhle sokulicala kaqhamuka qomo ndiyangomuntu ukuthi khona ngozivane ukwenze lokho kodwa ke iqiniso elikhona ukuthi lwana umuntu uziwahlilele eSouth Africa which is a fact
nxa ukhangele okwenzakala kubandla lezana uPF kungabangela na ukuthi ibandla leli lidabuke phakathi njengalokho esekubone kwenza amanye amabandla
leli libandla elizadabuka sibili phakathi okuzwayo ngobana umnyangagwa umuntu osebemkhangelela amacala njengokuthi khona izaphu kwathiwa khona balezikhali balalokhu kwakuyimzoriya kwathiwa khona ulamabutho wakhe eselimpopu kwabuyithole kwakhulunywa ngakhona lokhu kwabuyithwangelela kwathiwa khona uBenny Manashe befuna ukumbulala usele ani ngulamacala banamanga laba bantu laba amakhesi kamnyangagwa yiwaphi nakade bewagcinile insuku zonke lezi kuthi ukuthi bonke vele banamacala inkidi vele egograwundi lalo licala esizalivumbulula thina ngobana bona kabafuna ukuthi khona likhulunywe ngakho ngakho thina sizakukhuluma kuphela ngakho kuzokuza khona lokhu ukuxabana kwabo khona lokhu umnyangagwa uzasuka laphana esekelwe ngama-overtrains lamanye ama-provinces automatically yabo somtshengisa ukuthi khona iyabihlephukile izane ukuhlephuka kwayo khona laphana undoda lwane uzaba labantu phakathi ku-army abazabe bemsekela ayiseyo yonke i-army ezakuthi hayi asimsekeli
umnumzana Maxim Kandla ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo Ikomishini ebona ngokuqutsha kokhetho ithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000 kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Ekhuluma le Studio 7 umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Rita Makarau uveze njalo ukuthi sebencediswe lugatsha lwe-United Nations Development Program i-UNDP. Ukudinga isiphala sokugcinela yonke imininingwana ephathelane lokhetho isevange singisi.
Parizvino tanyoresa vanhu vanokwana 25,000.
Okwamanje sesibhalise abantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,000. Yiyo yembiko esesiyitholile ekutshoneni kwelanga layizolo. Bangu 25,600. I-UNDP ithi isisitholele iseva entsha ezafika elizweni kumaviki amabili alandelayo.
Izek ithi izaqala ukubhalisa umuntu wonke okugoqela uZulu emaphandleni ngeviki ezayo ngolwesibili ngemva kokuthola imitshina ebiyimelele. Sixhume umqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda sambuza ukuthi luhamba njani uhlelo lokubhalisa abantu kwamanje endaweni ezijiyeneyo.
Lapho kubhaliswa khona okwamanje abantu ngabakwazi sisi kahle kahle ukuthi kumele benzeni njalo lokuthi into yakhona ihamba kanjani engibona ngani kusweleka kakhulu into ekuthiwa yi-voter education iyafilela kakhulu lathi ama-NGOs akade sisasizothatha besizama ukuthi sibhalise ukuthi siphiwe imvumo yokwenza i-voter education abanye besingamahlanganiso ezinye bezingelamali kanti njalo lesono siyangikhona nje yokuwakhredita ebengani iyabayadondadonda kuyadileya kuyaphuza so-ke abantu kade sika kungabi ne-excitement kangako esingathi ngumdladla ngeprocess yakhona so asazi njengoba bezavula next week ukuthi kuzaba njani sizabona sizabe si-observe silandela sibone ukuthi kuzahamba kanjani
ayikaqalisi la namhlanje izek ukumemezela emaphephandabeni lasemisakazweni
ah umuntu wakhona kawufiki kahle kahle bantwini. Ah kukhona nyana kodwa ke singakhohlwa phela ukuthi angazi babemezele ku ZTV. Abantu abanenge ezimbabwe bavileka basayibukeli ZTV ngengizaba esizaziyo nje zokuthi ama program akhona abantu abawathanda. Kade sicabanga ukuthi bazagcwala basabalale benze imkhankaso endaweni eziningi ngoba amaphepha ayadula. Abantu abanengi ngomkhonomo okhona $20 imali eningi kakhulu. Abantu abanengi abenelisa ukuthenga i-newspaper. So besicabangela ukuthi bazahamba basebenze lathi inhlanganiso ezizimeleyo senzeni nomkhankaso omkhulu sendawonye ukuthi abantu bahambe beregesi. Kodwa sicabangela ukuthi engxesikhweze sithole sesinuka santungwane ukuthi engxe mhlawumbe kuvele kule njongo ngoba sibone abebandleli busayebezana u-PF bethi bona kangadaba bafuna ukuzihlupha nje kangako ngani i-process ngoba ukhangani kona kukhona kule indlela asebenzile already. So kusezasicele sesibona ngani kunukwa santungwane kodwa besingathanda ukuthi sesicabangelane kanjalo besathanda ukuthi sezele into lesibambisane sibambisane ndawonye njengesizwe seZimbabwe.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust sixoxela ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe sezivuse umhlonga zisola inyathelo likahulumende lokufuna ukusebenzisa umthetho we-Cybercrime Act ophakathi kokubunjwa okwamanje ozafakela uzulu imigoqo ekusebenziseni indlela zakulezinsuku zokukhulumisana ezebulenjini la kubomakhalekhukhwini. Lokhu kulandela imbiko kamphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ngeviki edluleyo. Yena othe abazatholakala besebenzisa inkundla ezobulembu lezi nganxele bazabotshwa. Kubika uNompumelelo Moyo.
Uzulu weZimbabwe usesebenzisa indlela ezehlukeneyo zokukhulumisana ezigoqela ezebulenjini be-internet lakubomakhala ekhukhwini ekwenzeni ingqe yini kusukela ekuhambiseni imibiko kwezamabhizimusi ukuzijabulisa lokwenza okungekho emthethweni. Kodwa uhulumende weZimbabwe uphakathi kokupheka umthetho wokunqanda abasebenzisa ubulembu ngendlela ayithi iphazamisa inhlalakahle elizweni. Imbiko kaChombo ithiye abantu bethukuthele bethi amalungelo abo akusisekelo sombuso angahluthunwa imithetho engacaciyo ngoba isisekelo sombuso sibapha lawo malungelo. Unkosikazi Sikhululekile Moyo kaWard 17 kobulawayo uthe uChombo kayeke ubethusela ethi imithetho isibancindezela njalo ibaphilisa nzima.
Ngizubuhlungu kakhulu ngendlela uChombo abeka ngayo le government yethu yaseZimbabwe ukusethusela lokusincindezela thina njengabomama. Kuba nzima ukuthi siziphakamise ngoba kusuka omama bese besesaba ukuthi ngingasebenzisa lokhu kuWhatsApp ngizabotshwa ngingayenza lokhu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe inkulumo kaChombo ibuyisela muva intuthuko ekhona ezweni kwezamalungelo.
Lokho kukhulunywa ngoChombo sibona ngani kubisele muva amalungelo oluntu? Sikhangela kakhulu isekelo sombuso esithi lapha izizalwane zeZimbabwe ekumele zikhulume khona zikhululekile zingayisabi lokho esikuthi ngesiNgisi freedom of expression.
Isikhulumi sebandla lezaphu uIphithule Maphosa uthe kusobala ukuba umbuso kaMgabe ngoncindezelo.
UChombo uyatshengisela sobala ukuthi umbuso wabo loMgabe ngoncindezelo. Nampo sebethatha amalungelo abantu esithi freedom of expression besebenzisa indlela zokuyethusela abantu. Asivumelani lakho njalo kumele becabangisise bebekwazi ukuthi babusa abantu hayi isidoli nje abamele batshele into zokuyenza.
Obona ngezokusakaza lobulembu emisa Zimbabwe unkosikazi Kholiwe Nyoni Majama uthe sebephume lohlelo WhatsApp lapho intatheli izindaba ezithi zingabotshwa kumbe zihlukuluzwe nguhulumende loZulu bathaye ucingo okungelambadalo bebasize.
Emisa Zimbabwe isiqalisanga namhla ukusebenza nama journalists sivele sile project kumbe iprogram yethu esithi Media Defense Fund ekhangelele ukuthi yabincedisa intatheli izindaba nxa zisebenza ungathola ukuthi kube lokulwa kumbe ubotshiwe ngokutholakele endaweni okulomsindo obotshiwe. So sithe kungcono sibe le toll free number, inumber yokuthi uyatshayela emisa ungadingi airtime. Inumber zakhona zithi 0778 443 7338. Ngiyaphinda njalo 0784433738.
Ethi ngemva kwalokho uma intatheli izindaba zibotshwa bahle bangene kuhlelo lokudingelwa igqwetha lokubamela bebona njalo ukuba imuli igcinekile.
Ngezehlakalo ezibekhona ama-demonstration abekhona kube kutholakala ukuthi ama-journalist alakho ukuhlanganiswa labantu ngoba amapholisa abengabona ukuthi ngama-journalist. Uzathola ukuthi kathesi silungiselela ukhetho luka-2018 sesiqalisile ukwenza ama-safety and security training workshop ukuthi ama-journalist engazivikela njani.
Imisa Zimbabwe iphinde yakhupha imibiko isola uhulumende bethi uChombo kayisuye wakuqala ukukhupha imibiko elakho ukwephula isisekelo sombuso bethi umphathintambo uPatrick Chinamasa, uSamuel Undenge, uMike Bima loChris Mushowe ngabanye labo abakhuphe imibiko eyephula isisekelo sombuso uma kusiza kudaba lwebulenjini okulukuFacebook, iWhatsApp, iTwitter lezinye ezehlukeneyo. Imisa Zimbabwe ithe kukhona okuchaya amanzi kuhulumende osembusweni ngoba inkulumo zabo zonke zephula usahluko 61 lo-62 wesisekelo sombuso bethi lokhu kujonge ukwenqaba ukukhululeka kukaZulu lentatheli izindaba ekusebenziseni ubulembu bekhuluma ngezomnotho lezombangazwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sikhangela ubudlelwano kwezamabhizimusi lakwezombusazwe obukhona phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump namhla wethekelele idolobho leLas Vegas lapho okudutshulwe khona abantu phosa abangamashumi ayisithupha bafa njalo kwalimala bedlula amakhulu amahlanu ngomunye undoda emkhosini womculo we-country music. Umthethondaba wakweletheki lamhlanje ugwebe abantu abangamashumi amathathu lane 34 ukuhlala ejele okwempilo yabo yonke ngemva kokufunyanwa belecala lokuzama ukugenqula lokubulala umongameli Erdogan embusweni. Iningi labo iziphathamandla ezazi kubutho ngaleso sikhathi. Isikhathi sokuchisa kwelebhilitane siya sisobela njalo umqando usuqoqoda osokukhomba ukuphela kwezikhathi ezimnandi zamawoso ezenzakala maviki wonke ngesonto kulelo lizwe. Ngesikhathi sokuchisa izizalwane zeZimbabwe ezigoqela abadala, abatsha labantwana zihlangana maviki wonke emadolobheni achiyeneyo. Kuoswa, kuchiswa inyama, kudliwa, kuchajulwa. Abantu bechaya imiculo ehlukeneyo yezwekazi le-Afrika.
uEzra Chisa Spanda we Studio 7 wethekelele ezinye zalezi ndawo ezivizwa ngokuthi kusemawosweni wasethulela loluta.
Ngesikhathi sokutshisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zihlangane ndawonye emadolobheni ezihlala kuwe zitshisa inyama zixoxa ngento ezijeneyo kuhlanganisela nokwenzakala ekhaya eZimbabwe ezomnotho emisebenzi kunye nenhlalakahle yazo kwele Bhilithane. Isikhathi somqalo sitsho ukuphela kwakho konke lokho ngoba lezi ndawo zokuhlanganela ziyavalwa size ziyovulwa ngomnyaka ozayo ngesikhathi sokutshisa njalo. Limpela sonto yakuqala kukaMfumfu ibe ngokugcina kosa lonyaka njalo abantu abaningi bakhala ngesizungu abazabalaso ngesikhathi somqalo. Unkosazana Nonhlanhla Ndlovu obehamba lemuli yakhe ongomunye obesemawoseni awe phambizimbo edolobheni leSlaw.
Hayi yona siyibonile isama sibili nansiyana kodwa isitsholobela kodwa kungasenani sikholisile kusiphila ithuba lokuthi ke siphume labantu abethu siye kwejisa labangane lezihlobo.
Omunye olendawo yamawoso eBirmingham okuhlanela khona amaZimbabwe okuthiwa ekhaya umnumzana Anele Xaba uthi uZulu ukholisile ukuthunqiza intuthu ukuvala amawoso alonyaka sokusitsho ukuba ubunandi buphelile.
Ubunandi dunya finish, siyabonga msakazi isama yayish. Hayi yaphele elizweni likaQueen sesilinde sona isinoo sakhona lesi mayibabo. Kodwa ke kungasenani sikholisile. Sikholisile bafethu. Liziphathe kahle, lizigcine kahle, sihlangane next summer again. Hayi okwamanje e-UK lapha sokushikishwa madoda. Sesishikishela nje ukuthi next summer sibe mnandi, sikholise njalo njengalokho ukukholisa ezikwenzileyo manje. Kuyabongeka bafethu, liziphathe kahle, siyabonga.
Unkosazana Dorothy Moyo laye obewosa inyama elithi Sunday barbecue labangani bakhe yena uthi baphume ngobuningi ukuthi bayewosa ukugcina bavalelise isikhathi sokutshisa.
Ya sikholisile sibili sesizaza sokubona umnyaka ozayo, sibonge nje laba abasoselayo bekukuhle.
Yebo kambe uZulu uyazithanda indawo lezo ohlanganela kudliwa kodwa kukhona abasolayo ngokwenzakala kulezi ndawo. Mnumzana Dingilizwe Fuzwayo owaziwa ngokuthi nguBra Buddhas uthi kuhle ukuba le ndawo zokukholisa abantu bendawonye kodwa endaweni lezi kulonyeyo kakhulu osokudilize imizi eminingi.
Siyake siphumule ukunyeyana okusemaphathini lapha lokuqalisa ubuzanga babantu. Hayi UK man, but hayi khona sikholisile imizi ichithekile, abanye bathola imizi khona phana kodwa hayi sesiyangena emqandweni sesibuyela emashiftini sokusetshenzwa futhi njalo. Ubunandi sasebubona khona next year.
Indawo zamawoso kwelengilandi zenziwa ngesikhathi sokutshisa kuphela. Lapho ilanga litshisa likhiphe inhlanzi emanzini. Yiso isikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphuma ngokuningi. Zisiyahlanganela ndawonye zichitha isizungu. Ziqolotha, zijabula, kuxoxwa, kuxokozelwa, kudliwa njalo kugidwa. Yiso isikhathi esibakhumbuza ekhaya. Nanku ngokuqala kwenyanga kaMfumfu, umqalo sisithi, qoki, manini kancane. Ngimele iStudio 7 eLondon, ngingu-Ezra Chisa Sibanda.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silonkosazana Pinky Makeleni. Unkosazana Makeleni useleminyaka edlula elitshumi lasikhombisa ehlala eMelika. Wazalelwa eZimbabwe njalo wakhulela khona. Kunxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7 uMakeleni uthi sowaqalisa uhlelo lokuthungela amakhosikazi iziketi ezinde zokugqoka lapho besiya ecaweni alubiza ngokuthi yi-skirt ministry.
Sanibona, igama lam ndinguPinky Makeleni, ndizalelwe eZimbabwe, ndaye esikolweni eZimbabwe, ndaze eAmerica ngo-1999 ndafika ndafumana umsebenzi ndasebenza.
Kuyini owenzakalayo ukuthi uqalise ukusebenza lo Teresa Dango?
Kulo nyaka ophelileyo mna nosisi wam uTeresa, uTeresa ndidibane naye ngoDisemba ka-2016. I think within a space yenyanga ezingu-6 we became very close. Kwathi ngenye imini sihleli siza kuya ecaweni kusasa, wathi yena ndinelapha elilapha endlini and kunomshini ndifuna unxiba something special ngomso. So sathathela lapho salisika sathunga isiketi, eso siketi sasisihle hands down. So saye ecaweni, sisecaweni abantu bamnika so many compliments ngeso siketi. So when we came back home wathi yena uyazi ukuthi sinako ukuthenga amanye amalapho sithunga isikete and turn this into a business. Sathi masike sizame, sathenga amalapho, saqala ukuthunga impahla. And impahla ezininzi esizithungileyo bezizezakhe.
Yeah, bezizam.
Kuyo le imodel yakhona. So le modela zonke izikete nelokhwe besizithunga neqhiya zakhona.
Kuze ibe ibhizimusi laselisenzani.
Because she's a businesswoman. Was set up a website, theskirtministry.com. So kulapho bese advertiser khona zonke izinto esizithungayo. Safumana ukuthi abantu abaninzi bayazithanda izimpahla esizithungayo.
Kungani liphonga izikete ezinjalo?
Ingqondo yethu ibe ukuthi sifuna abantu nxa besiya ecaweni noba apha baya khona, abantu bazama ukunxiba izinto ezidecent. Impahla nxa sizithunga, sithunga either wena uzosixelela ukuba ufuna ukuthi sithunge ngelapho lakho na nokuthi sithunge ngelethu, and usinika ama-measurements wakho and we'll do a good job about that.
Litholakala ngaphi nxa abantu belidinga?
So sine-website ethi www.theskirtministry.com. Sine-Facebook page ethi Kente Skirts, Head Wraps and Scarves. Sinayo futhi ku-Instagram with the same name. So silindele ukuba nina nisithumela ama orders sinithungele impahla, and you can also reach us for phone number 646-249-8669.
Ngizwe lapha ukhuluma usithi ingxenye yemali kumbe inzuzo eliyitholayo ekuthungeni lokuthengisa izikethi lezi liyayibisela emphakathini ukuze iyenceda abenhlanganiso eyasungulwa nguTeresa Dangwa, eyeDangwa Initiative, inceda intandane. Ingxenye ngaba yisilinganiso sokungamashumi amabili lanhlanu ekhulwini, 25% eyama-profits. Yini ke iDangwa Initiative leyo?
IDangwa Initiative, for those maybe who don't know what ukuthi yeyani iDangwa Initiative, ifundisa abantwana abane-AIDS, abantwana abafelwe ngabazali because of AIDS, nabantwana abacelwa ngogogo because of AIDS.
Unkosazana Pinky Makeleni ungwasungula uhlelo lweSkirt Ministry ubexoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Selikuzwile ukuthi uhulumende uzama ukulifakela imigoqo kundlela elikhulumisana ngazo enkundleni zobulembu lakubomakhalekhukhwini. Kambe, lithini ngalokhu? Asizweni unkosazana Noma Mlalazi usakhile lilinelo unkosazana Maureen Moyo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
I-social media ngathi inoncedo, ibuye ingabi noncedo ekutheni ene yindlela lapho esikhipha khona imizwa yethu ukuthi sifila kanjani ngengodaba oluthize la sihlala khona, endaweni zethu lapho esihlala khona. Ibuye ibe yinto enhle ukuthini uzosho wona ukuthi mina ngicabanga ukuthi into enje yenziwa kanje, kumele yenzeke kanje. Asiyitholi i-platform, kakhulukazi eZimbabwe asiyitholi i-platform la singakwazi ukukhuluma khona sikhiphe into imizwa esiyifila ngaphakathi. At the same time iyaqala ukuthi uqale umsindo, ungakhuluma kahle ngento kanti omunye umuntu ayimphathi kahle. Selicabeneke khonapho, kulokuzwana kulokungazani kuFacebook.
Yes, siboneke ukuthi silobani, silomama-ke usakhilelelene uMadube.
Uhulumende mina ngibone ngathiwa kule nto ayesavayo, ngoba abantu beZimbabwe in general they are afraid of saying ama-views abo ngendlela ilizwe libuswa ngawo. But umuntu uma ekufoni yakhe kuFacebook ikho lapho akwazi ukuthi ayexpresa ama-feelings akhe ngendlela into eziphathwa ngawo. So yindlela engibona ngayo.
Ye, soke khona ukukhuluma nguhulumende ukuthi i-social media kayenzi kuhle. Kungabe kuthi abantu bayesaba ukuthi bakhulume abakufisayo, kodwa ku-social media bakhuluma konke. Okunye kwangikhona Madube akuyangisi yini?
Ekuthukeni sibili umuntu wenhlamba vele kazangabe rayihle emphakathini, ngoba awungeke uthuke umongameli ye singakubenzi into abengazenzi ukuthi asiyali emphakathini, but you cannot insult someone who is 90+.
So ke ngizokuthiwa ke sesilo Maureen Moyo usecingweni.
Ngicabanga ukuthi i-social media yona it's a
is a way of communicating, eh? But mm-hmm. the thing is with abantu survey abuser, they are misusing it, right? And then if like even journalist, whatever, they do put propaganda with social media. And then like uthola ukuthi umuntu ugcikele isithunzi somunye umuntu phansi ngepropaganda and umuntu leyo information efakwa lapho akayazi. I think if social media like journalist, if they can be monitored before bafake izinto ku social media, bayibona into enjalo.
Unkosazana Maureen Moyo, usakhilele linelo, noma mlalazi velo Gibbs Dube, West Studio 7. Ukuzipheta ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Sokuqhamuke ukulisana okukhulu phakathi kwabasekeli bakamongameli Robert Mugabe, umnumzana Phelekezela Mphokolo, umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ikomishini yezokhetho ithi sibhalise abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.